Ndinoona kuti Nkoma Kobe angari like his inspiration kune vanhu vakawanda. Inini ndinorangarira panga ndichiri mudiki ndichimuona achitamba. Zvakandibatsira kwazvo mukutamba kwangu pandaita mutambo wangu werugby. So kuchingoona zvake seamerican mutema akaita zvakawanda and angari like a real inspiration kune vanhu vakawanda vekuAmerica. Saka kurasukirwa kwakakura chaiko chaiko kune vana vemuno muAmerica, even the whole world.
Tichitarisa upenyu hwakararamwa navaBryant avo vanga vari mutambi webasketball, pane chingadzidzwa nevechidiki vane chivimbo chekuva maprofessional athletes?
Nkoma Kobe aitaura ramba uchitsungirira kana une uchinangwa neupenyu hwako. Anganga ari munhu wekuti zoni akatanga kutamba achiri mudiki kwamakore makumi nemapfumbamwe, akashingirira zvekuti zvoni aisa paakatamba even paakakombita naMichael Jordan. Anga ari munhu wekuti zvoni chiaisatarisakuti zoni makore angu haana basa asi kushingirira nezvandiri kuita. Saka ndinokona kuti zvoni anotidzidzisa isusu sevadiki kuramba tichitsungirira and uye tisasitarisira pasi nokuti tiri vana vadiki.
Ko tichizotarisa contribution yavo kune mutambo webasketball, tipewo maonderenyu pamusoro pezvavakakontributa kune mutambo webasketball, kwete muAmerica chete asi pasi rose.
Vaitamba kumaolympics, taiona kuti vaitamba nenyika dzakawanda, asi anga ari munhu airemekedzawo dzimwe nyika. Tinoona nekudzidzira kwaaiita kutaura Spanish nekukurudzira mutambo wenhabvu, nekuonawo futi paaenda achinokurudzira mutambo wekutuwina.